kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taisa rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Comfort Dondo vanogara imo muno muAmerica kuMinneapolis, asi vane zvirongwa zvekushanda nemadzimai ari muno nekumusha. Regai tiende kwavari tinzwe kuti sangano ravo rinonzi chii uyezve rakatanga rini, rinoita nezvei.
Ini ndinoitwa Comfort Dondo. Organization yedu inonzi Pumulani African Women Against Violence. Tiri based muno muUnited States of America, asi takarotanga kulaunch mamwe maprograms kuAfrica nekuti tinobva kuZimbabwe, so ndoda kuti basa redu ringe richiita kuno kudiaspora, asi tisingatanganawo kumusha. Organization yedu yakatangwa 2017 ndini founding executive director wayo.
Chii chakaita kuti mufunge kuti mutange sangano renyu iri?
Ndakaitangawo ndasanganawo nematambudziko iwaya domestic violence muupenyu hwangu. Ndinoda kuzokubatsira madzimai vanogona kunge vari kuenda through domestic violence, or vanogona kunge vakaenda through some kind of abuse vachiri vana, asi havana kuita se havana kuona solution, kana maybe vakangozvisiya zvakadaro vasina kuwana kurapiwa pamwoyo pavo. Ndo mabasa atirikuita iwayo muorganization yedu.
Muri kuona pane madzimai nevasikana vakawanda here vari kuuya kwamuri vachitaura kuti vari kusangana nematambudziko aya?
Maorganization yedu kubvira pakatanga 2017 ndingati ndofunga tawana madzimai anodarika kana kuma 2000, uyezve havasingori vekuZimbabwe chete kana vari kungori kudiaspora. Madzimai akawanda tosangana navo pamasocial media, vana Facebook, vamwanotonyora mufacebook account kuti ndiri kuita nedambudziko akadai, pamwe mumwe anenge atori kana kumasvingo, asi ndiri kunoko mai akawanda ane dambudziko iri, uyezve dambudziko rakatekeshera pasi rese, asi munharaunda yedu yemaAfricans idambudziko rakanyanyisisa. Nekuti tine chivanhu chedu chekuti hautauri zvinoitwa mumba mako, haufani kutaura. Saka inini kutsanangura kwandiita nyaya yangu pese pandosvanda nemadzimai, ndofunga kunoita kuti vanzwe kusununguka kutaura neni, vanzwe kusununguka kutaurawo nyaya yavo. Saka ya tiri kusangana nemadzimai akawanda chaizvo, vakawandisa. Chishuwo changu kuti mumwe musi ofisi yedu ivharwe zvapasisina dambudziko iroro, nekuti idambudziko rakanyanya. Ndotarisawo kana mucommunity yedu, Zimbabwean community yedu, ndakanyautarisa kana kuuk tokuona zviri kuitira madzimai ari kurayiwa zvakanyanya. Saka idambudziko ratinofanira kuti tirambe tichitaura nezvaro.
Timbotipaiwo nhoroondo yedambudziko renyu kuitira kuti kune vamwewo madzimai vakatarisana naro pari zvino vanoziva kuti aiwa imi makapunyuka uyezve kune kundiso kupedzisira uko.
Ini dambudziko rakandiwira ndatove muno muAmerica semunhu wechitema, ndakarorwawo nemunhu wemuno munyika muno. Ndakabatwa nekusaziva system, kuti system kutori nemalawyers, kune zvinhu zvaigo zvaigona kundibatsira. Saka ndakaoneka ndichiramba ndiri mudambudziko iroro nguva yakareba, zvinova zvinhu zvakandikanganisa kana pautano hwangu. Pandakazokwanisa kuzowana rubatsiro, ndingati ndotenda Mwari nekuti handina kuzorasirwa neupenyu hwangu zvakaitako kune hama neshamwari dzatinoziva munharaunda medu dzakarasirwa neupenyu. Asi idambudziko rekuti rinokukanganisa kusvika pamwongo weutano hwako. Vanhu vanosimbokuziva vanenge vava kuti umboriani. Dambudziko iri parakandiwira ndinongotenda Mwari kuti rakandiwira, asi ndakava nekuwana kupona. Ndakaenda on a healing journey for almost 5 years. Saka ndoda kuudza madzimai ino, ndoda kuudza madzikoma angu, madzinin'ina angu vari kuteerera iko zvino izwi rangu kuti hapana shame kana wawirwa nedambudziko iri. Rinowira vanhu vane mari, vasina mari, vachena, vechiasian, rinowira munhu wese. Idambudziko rekuti ukawirwa naro, tsvaga munhu wekutaura naye, tsvaga munhu wekutaura naye waunozwa kuti unotrust. Nekuti vakadzi vakawanda vanoti toda kugarira vana, asi ukagarira vana iwe usiri kubatwa zvakanaka munharaunda iyoyo, dzimweni dzenguva vana unopasa on gift iyoyo abuse, nekuti vanofungwa ndo zvitori normal izvozvo. Saka kuti zvipere majeneration anotevera, iwe samai unofanira kumira woti ndinofanira kuona uponeso rwangu, I need to find my own healing. And also ndorama nichiripita kuti inini chakandibatsira ndechekuti ndakatanga kutaura nezvenyaya yangu, ndikabvisa shame nekuti vatamadzimai anoenda through sexual violence, domestic violence, vanowanzonyaradzwa nenyaya yeshame. Tino experience a lot of shame mucommunity. Culture yedu inoti single mom yokupa shame, so unopesera wangonyarara. Asi rega inditi pese pandosheya nyaya yangu inini, ndorealiza kuti hapasisina shame, nekuti ini ndinotaura nyaya yangu.
Kana pane madzimai angada kushanda nemi kana vangada kuwana rubatsiro kubva kusangano renyu, vanokuwana ipapi?
Ini ndinowanikwa tiri pa Facebook. Mukatarisa pa Facebook kunanzwe inenge iri easy pa Messenger, tsaranguondoiswa Comfort Dondo, panoshandisa tsarangu Comfort Dondo. Uyezve organization yedu iti Phumulani, inova PHUMULANI. Phumulani mukangoisa muFacebook munoiwana organization. And then app number yangu, ndokona kupai app number yangu, is +1 612 251 9421. +1 612 251 9421. Ndinofara kunzwa kubva kumadzimai, kubva kumy fellow sisters. Anytime you can app me, you can call me, you can reach out to Facebook. I'm here 24/7 kana muri kuda kutaura about whatever is happening mupenyu wenyu.
Aiwa, tinokutendai muzvare Comfort Dondo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya, huye ndiri muWashington.